Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 1 Chikunguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anonzi akamisa musangano wepagore wePremier Saves Medical Aid Society waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwidzwa zvakare mushure mekukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Amai Ketanji Brown Jackson nezuro vakava mudzimai wechitema wekutanga kuva judge wedare reUnited States Supreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti riri kunyunyuta pamusoro pekumiswa nemapurisa kwemusangano wepagore wePremier Service Medical Aid Society, uyo waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano rePrismas rinofambiswa nevashandi, nekudaro hurumende kana vamwe vakuru vemuhurumende vanofanirwa kusapindira mukufambiswa kwaro. VaMajongwe vanopomera hurumende mhosva yokupindira munyaya dzesangano iri, vachiti iri kuwana mari yainotora kubva kumari dzinobiswa nenhengo. Asi munyori wePublic Service Commission vaJonathan Utaunashe vanonzi vakabudisa gwaro nechitatu richizivisa kuti musangano uyu wakange wamiswa kuitira kuti ongororo iri kuitwa nemashandirwo emari muPrismas itange yapedzwa. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati Utaunashe kana kunzwa kubva kuPrismas. VaMajongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sevashandi vatozivisa magweta avo nezvamatanho ekutora.
Zvinyito zvedu ndezvekuti isu tiri sangano revarayiridzi rinomirira mamembers ePrismas iwayo. Totarira kuti 95% yemamembers edu mamembers anokontributa kuPrismas. Saka zvichemo zvavo tisinofanira kunge tichitozvisvitsa pazvofanira kunge zvichisvika. Chikuru ndechekuti musangano hauna kuitwa nepamusana dokuti pazouya tsamba yabva kuPublic Service Commission. Pakauya mapurisa kuzodzinga vashandi vanga vauya, vamwe vanga vabva kuChipinge, vamwe vanga vabva kuGoko, vamwe vanga vabva Bhuruwayo, vabva kwaMutare, vabva kuti vachiuya kumusangano iwoyu. Kwakutonzwika mapurisa kumusangano hausi kuitwa. Asi musangano wemamembers zvakafanana nekuti munhu asiri muZioni uya uzodzinga maZioni pachechi kuti anokuita kongresi yenyu iye ari muRoma. Isusu maZioni tanga taungana tinoita zvinhu zvedu zvechiZioni paRoma unouya kuzotirambidza zvinhu zvepachechi pedu. Saka tikuti musapindire nyaya iyi, nyaya ndeyemamembers anokontributa kuPrismas. Tine legitimate legal expectation yekuita zvinhu zvinofanira kunge zvichiitwa pamutemo. Saka mapurisa auya anovata tichida kuti zvamuri kuitira izvi zviri kunze kwemutemo, nekuti hamukwani panyaya iyi. Muri vaedzi pahuku iyoyi yatiri kuda kuti tinge tichidyai. Tazoona kuti zvavari kuita izvi pane vari muhurumende vanenge vane interest nemaprocesses
iwayakuPrismas. Mataura imi kuti pauya tsamba yabva kuhurumende, tsamba iyi yanga ichitaurawo pamusoro pekumiswa kwemusangano hero?
Tsamba iyi yakangonyorwa kunzi musangano hauchaendewe mberi uchibva ku pane yanga yakabva kuPublic Service Commission. Koito zvimwewo zvimapepa zvekuboya zvinoonesha kuti vari kushanda saanani, nekuti Prismas is a membership organization. Prismas haisi yehurumende. Prismas yakatangwa nevashandi Republic Service Association ikazokura. Saka tirikutoshamisika kuti vari kuuya vari kukwana papi ende vari kuuya saanani, nekuti vari kudei pahuku yemwene.
Tinonzwa kuti hurumende yanga yazivisa kuburikidza navaUtaunashe kuti musangano uyu wakanzurwa nenyaya yekuti kune audit iri kuitwa kuPublic Service Commission. Munoti
zveaudit kana kuti hakuna audit hazvinei navo, ndipamusana pekuti mamembers ndo ari kuti tichida kuita musangano wedu. Kana vachida kuita audit, audit hainisi zveAGM, nekuti zvinobva zvazoratidza pachena kuti zviyazvi kutaurwa nevamwe kuti pane vanenge vane vakaronga dhende ravari kuda kuita. Ndopatinozosangana kuona kuti vamwe vari kuzvitaura izvo vari kutaura chokwadi. Nepamusana pekuti kana AGM yange ichiiswa, tine method yekuti tinotedzera mutemo kusvika apa. Tikutaridwiti AGM yedu inoti tikaenda toda kuona ripoti yechakame chakame chakame, varoda kuzoti zvaita zvodi tinozozviona mumwe. Nepamusana pekuti tikaramba tichingo, nekuti oditi haina kutanga nhasi, takaroti nekuti gore rapera AGM yakakasendwa futi, yakapostponwa futi, tosvika 2022 yopostponwa futi, ende marizo zvacho hatisi kupiwa, haasi kutigutsa semamembers. Saka ndosati patiri kuti izvuzvu ngavasiye vanhu vaite zvavari kuda kuita. Christmas yane mari, ine mamembers, ine infrastructure, ine mabuilding, inofama services. Kune vari kuda kungonopinda mugapu imomo votodya zvavo paukama hwavo. Saka ndosati kuti maitiro iwayo hatisi kuchirira nawo. Ngavatisiye semamembers tionotoita pei nechinhu chedu.
Mune mamwe matanho hamuchatora here kuratidza kutsutsumwa kwenyu?
Katopa nyaya iyi kuna vamadhuku saloya wezvemutemo kuti vatimirire kumatare kuti hai vazvikwana vanhu havatizvo. Saka tatoprosida kuti tiite legal challenge yekuti zvavari kuita zvahandizvo. Nepamvaya pekuti katarisa nyaya iyi zvairi, zviri pachena kuti pane vari kuda kutora chinhu ichi kuchiita chavo ivo vachisiri chavo. Saka kufrand yemafection tiri kuita match enonpolitical nonviolent non-confrontational march kuPublic Service Commission musi wemande kubvana 9 tonosiya tanda kuti please siyai chinhu chedu.
Avo vange vari munyori weprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwira zvakare zvichitevera kukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Hurumende yakakwidza mutengo wegorosi nezvikamu mazana matatu ane makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, kana kuti 363%. Izvo zvinotarisirwa kukonzera vanobika chingwa kuti vakwidzewo mutengo wechingwa. Vamwe vanoshanda muindastiri iyi vanoti chingwa chinogona kutengeswa nemari inoita mazana manomwe ane makumi matatu emadhora, kana kuti $730. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti kukwidzwa kwemutengo wegorosi uko kuchateverwa nekukwidzwa kwemutengo wechingwa mazuva mashoma mushure mekunge hurumende yadzika mirayiro yekubatsira kugadzikana kwezveupfumi, kunokonzera kuti vanhu vazhinji vashaye hanya nezvinotaurwa nehurumende. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vemabhizimisi vanoita madiro, asi vanhu vasingambonzwi vasungwa pamusoro penyaya dzekusatevedzera mitemo inenge yadzikwa nehurumende.
Chatiri kuona ndecho kuti hakuna chiri kuchinja. Tinotora isu ndingati isu zvirongwa zvakaburiswa ne Reserve Bank of Zimbabwe pamwe chete neMinistry of Finance vana vamutuli navamangudya vachitiwo mabhizinesi ose achange achitofanira kuti vachinje nerate yeZimbabwe, dhora neUS dhora iri pagovernment rate yokuauction. Aitoti zvinofanira kutoitwa izvozvi, asi patinofamba tinotoona mashopu haasi kumbozviteerera izvozvo. Vamwe vakatonyora pamadziro namavara makuru kuti vanobhadhara neUS dhora vanopuwa reti yakati, inotova iri kumusorosoro zvakanyanya kudarika iyo yacho yehurumende, reti yehurumende iyoyo. Zvinoreva kuti zvinhu zvinenge zvichingokwiravo nokudonha kunenge kuchiita mari yeZimbabwe, kwete kuauction, but mashopu mavanenge vachipa reti iyoyo pamwe chete nokublack market. Hapana chatichambochinja chatichaonekwa kuti chingwa chainzi chichadzira chadzaka here. Totonzwa isu kuti chingwa chichazokwira nokuti gorosi rakwidzwa nehurumende rinotengeserwa avo vanhu vanobika chingwa. totoona zvekare kuti peturo kana ikanzi nezera ngaishinge ichitengeswa pamari dzakati, ukazosimuka woende kunomwa peturo yacho unotoiona ichitova pamusoro peyatarwa nehurumende yacho iyoyo. Saka wo zvichaira kuti ko zvatiri kutaurirwa izvi kuti zvichabetsera kuvandudza hufumi kwenyika yeZimbabwe, mitengo ichidzaka kana kuti isingakwiri zvayo hazvisina zvazviri kubetsera, nekuti mitengo inenge ichitongokwira.
Chiri kutadzwa nehurumende sokuona kwenyu chii?
Ndinoona sokuti chingangova chinotadzwa nehurumende kutambidzana masimba kuti vana vamutuli kufainenzi kwavo uku vanenge vaita zvinofanira kuitwa pabasa ravo vachibatsirana nevereserve bank, vabudisa mitemo yacho. Asi handivo vana masimba kana kuti vane masuro dzokuenda kuchinotarisisa kuti zviya zvatatara zviri kuitwa here. Vanofanira kuti izvi ndo zviri kuitwa kana vachizviisa kumapurisa, kana vachizviisa kune rimwe bazi richazondoona kuti zvavatara izvozvo zvinenge zviri kuitwa here. Panenge pasina kutambidzana masimba kuri pachena, kwokuti kana ivo vana vamutuli vachitaura mitemo paya kuti vataurire nyika kuti mitemo zvataitarai taakuisa kuna ananhingi vokuministri yaananhingi kuti vandoona kuti zvose zvatatara zviri kuitwa here. Hatisi kuzviwa izvozvo vachitaura kuti masimba iwavo vanohapana. Zvekare vanopuwa masimba acho iwo nyange tisingavabudzi kuti ndivanani, vachingozovabudzwa havo vavese kwavanenge vava kumamiting avoko, hapana basa riri kuitwa, nokuti hapana chiri kuchinja. Chatiri kuona kuti kwaiwe unondokuna masimba iwawo kunoti mabhizinesi awa chidzasai US dollar musaita pamuri kuisa apa ndiani? Hapana. Saka ndoona sekuti kushandidzana nokutambidzana masimba ipapa apa hapana kunatsojeka, kuti ruzhinji ruzive kuti ibasa rani. Kana tobvunza toti aishi kwemi vana vamutuli nevana manguki zvavakatara mitemo iyi, ko basa renyimi muri kurega kuriita nemakaya? Hapa hatisi kuziva kuti ndiani unofanira kunoimplimenta izvozvo. Kuna masimba api tongowa kuti vanogona kusungwa, vanogona kufainiwa, vanogona kukanzurwa malaisensi avo? Asatisa tambozoona zvichiitika isu kuti pane supermarket huru yanzi yazovharwa kana kuti yafainiwa, vanongozviita madhonga achingoguma.
Ko vanhu vanofungei nai? Profesa Masocha, vanhu vari kuteerera here kana vabudzwa zvinhu zvakaita sei zvine hurumende? Vanhu vanodii?
Ndinoona sokuti muZimbabwe vava vanhu vashoma vanoteerera zvirongwa izvozvezvo nemitemo iyoyoyo, nokuti vanenge vaneta nazvo kubva hazvina kutanga nhasi mitemo inenge ichinzi tatara mitemo yakati. Saka ruzhinji rweZimbabwe rwaneta nazvo, havasisina shungu dzokuti titeerere kuti zvataurwa ndezvipi, nokuti zvakanguri zvichabvirira kutaurwa zvimwe zvacho pasina chinochinja. Saka vanhu voona kuti ndotambisirei nguva yangu ndichiteerera zvirongwa zvisina chinochinja? Saka vanhu vanenge vari kungorarama upenyu hwavo vachingotsvaga nzira dzokuzvibetsera, vachingoenderera mberi neupenyu hwavo, nokuti vanoona sokuti hapana chinochinja. Chiro chataurwa chacho hativoni umbowo hwacho hwokuchinja. Hatizoonizve vana vamanguzva vachidzoka vachiti iya mitemo yatakatara iya handiti maona yazoshanda pakati, tino umbowo. Saka vanhu vanenge vane chiramwa kana kuti vatoramwa vari kutongoitawo zvavo zvinongovafambisa. Vanorima vanorima, vanotengesa mumastriti vanotengesa mumastriti, vanokombrina vachingokombrina, vachingofamba nokusimba kunenge kwakaita maZimbabwe mukusimbirira munhamo dzavaona, nokuti hazvina kutanga nhasi.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti kana hurumende ichidzika zvisungo haitarisi kuti uyu ndingana uyu ndingana, inotarisa kuti danho rinozadzikisa zvido zveveruzhinji nderipi yoita izvozvo. VaMugwadi vanoti vemabhizimusi vanokurudzirwa kuti vatevedzere mitemo nezvisungo zvinenge zvatarwa nehurumende, kwete kuita madiro nemari yenyika. Chirongwa chevarimi cheAdma Agri Show chakatanga nezuro muguta reHarare mushure mekumbomiswa kwemakore maviri nekuda kwedenda reCOVID-19. Vanoronga Adma Agri Show vanoti chinangwa ndechekuunganidza varimi nevanoshanda nevarimi pamwe chete kuti vakurukure nyaya dzekuvandudzwa basa ravo uye kudzidzisana nezvezvirongwa zvemishonga, michina nekufambiswa kwemari mubhizimisi rekurima. Mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano anomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Mwaipepi GT, vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru kumurimi wanhasi.
Adma Agri Show yakatangwa makore mashoma apfuura ndokumbomira pamusana peCOVID-19. Gore rino vakaronga kuita show iyi yatanga kuitwa nhasi. Adma Show inoratidza varimi mhando dzakasiyana dzemidziyo inoshandiswa pakurima kuti murimi zvimurerukire pakushanda zvichienderana netekinoloji iri kushanduka nguva nenguva.
Amai Jiti, titarisiwo kuti sevarimi, zvirongwa izvi zvemashow akaita semhando iyi zvakakosherei kuvarimi?
Mashow akakosha zvikuru kuvarimi nokuti ndiko kwatinodzidza kuwana ruzivo, kukurukura nokupanana mazano sevarimi. Kumashow tinosangana nemastakeholders akasiyana-siyana. Uko tinowana nguva yekukurukura navo tichiwanawo ruzivo, zvinova zvinotibatsira kuona zvinokodzera kuti ushandise zvichienderana nehomwe uye kukura kwebasa rako semurimi.
Mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, Amai Maiwepi GT, vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo nyanzvi yezvokurima vari mukuru wesangano reH4 Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje kuti tinzwewo mafungiro avo.
What I can say to farmers is because of the moving times of technology, our age farmers to embrace the technology which is there now. Gone are the days when we used to use oxes and plows to do farming. We need to embrace the technology that is now here.
Zvandingataure kuvarimi ndezvekuti nekuda kwekuchinja kwaita nguva munyika nemwaka yekurima kwamazuva ano, kwave nenzira dzakawanda dzekurima nadzo dzakanaka dzinoshandisa michina nemhando dzemakombiyuta kuti varimi vabatsirike. Izvi tinozviwana chete kana tichitora mukana wekuenda kumaagriculture show akadai kuti tinodzidza nekuwanawo ruzivo kune vamwe vanenge vachiita zvatiri kutsvaga. Kwave nematrakita nemhando dzemichina, macombine harvester nemadiridziro anoshandiswa kuzveirrigation. Kunewo zvivakwa zvemagreenhouse nezvimwe zvinoita kuti murimi awane pundutso iri nani pagoho rake. Zvopawo kuti chero mari dzavanozowana mukutengesa mbeswa dzavo dzinouya dziri pari nani.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari mukuru wesangano reH4 Foundation Zimbabwe vaJohn Muchenje vachitaura parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chovambotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nhasi Zimbabwe inosvitsa makore makumi maviri nematatu kubva zvashayika vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo. VaNkomo, avo vaizivikanwa nerekuti Father Zimbabwe, vakashayika muswa 1 Chikunguru 1999. MuNewsday mune nyaya inoti kudhura kwezvinhu muZimbabwe kana kuti inflation kwasvika pazvikamuzana rine makumi mapfumbamwe nechimwe nezvika zvinomwe kubva muzana kana kuti 191.7%, zvinoreva kuti Zimbabwe yapfuura Ukraine iyo iri pakati pehondo neRussia. MuNewsday makare, gwaro rakabudiswa nebhanga guru repasi pose reWorld Bank rinoti mamiriyoni matanhatu nechidimbu kana kuti 6.4 million yevanhu muZimbabwe vari kushandisa dora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi mapfumbamwe kana kuti $1.90 pazuva mukurarama kwavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadiko muri Zimbabwe, anokupasai ndimufundisi Moyo. Ndine chikumbiro chikuru kuvana veZimbabwe musi wa 3 July musi wesvondo. Tibatane tose pakutsanya, titsanyire baba vaJobu Skalana vasitole avo vakasungwa vane nguva vasungwa mushure mekuparadzwa kwehanzvadzi Ali vakarwa zvinorwadza. Saka ngatibatanei pakutsanya vana veZimbabwe musi wesvondo. Kutsanya kwatichatsanya nako kuchava kune kondisheni. Tinofanira kuti kana patinenge tichitsanya hatifaniri kutigeze nemvura inotonhora musi wesvondowo kusvika manheru patinenge tichigeza, iri nzira yekunzwirana nokujere kwavari vari kugeza nemvura inotonhora vari kurwadzikana nechando nezvakawanda wana zvinoitika. Uye futizve nemadzimai, ndinokurudzira kuti vanodawo kubatana nesu musaita make up muzuva resvondo. Kunyangwe naavo vasingagoni kutsanya munogona kugeza nemvura inotonhora. Kunyangwe naavo vasinganamati vada kubatana nesu like vanonwa hwahwa muzuva resvondo, chimbomirai kunwa hwahwa kuso zvinenge itwa baba vaJobu Skalana vari pakumanikidzika nokushungurudzwa pane zvakawanda zvavasingagoni kuti vaite nekuda kwousungwa vari kurasikirwa nenguva. Saka ngatibatane vana veZimbabwe, Mwari anotinzwa mukati mezuva iro.
Vanhu vestudio 7, ndinokumbirawo mundidaidziro paredhiyo. Ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Peter Apelo, zita rangu ndinoitwa God Knows Apelo. Ndiri kutsvagawo baba vangu vanonzi Peter Apelo, vakaparadza namai vangu ndichiri mwana mudoko stereki. Ndinokumbirawo mundidaidziro panhare mbozha, ndinokumbirawo vanhu vaMwari, ndinokumbirawo nhamba dzangu dzinoti +277 4 6 6 3 2 0 7 4. Ndodzokuudza zvakare nhamba +277 4 6 6 3 2 0 7 4. Ndinokumbirawo vanhu vaMwari, ndinokumbirawo mundidaidzirewo paredhio paStudio 7. Ndatenda muwe nezwa rakanaka.
Vanhu vezano, munofanira kudzidza kushandiswa kuenda kunouraya munhu. Zvinouya zvinowana iwe hazviwani ZANUPF. Vanhu vaakushandisa vari kudya vachiguta, vachirara pavanoda, vachinwa zvavanoda, vachidya zvavanoda. Iwe usina kana anything chauye nacho, uchingoshandisirwa doro nemadrugs yamunge muchipihwa iwe kuti mupote muchiuraya vanhu. Dzidzai, usaita sevanhu vakapusa imimi. Ingawa mwacho makatoenda kuchikorowani, hatisei muchishandiswa. Onai vamwe venyu vakuchipera manje. Munoshandisa kusvika pakuuraya munhu, kuuraya hama yako, kuuraya muvakidzani wako. Ndoda kuti usapota ZANUPF kana kusapota Munangagwa. Anokupa chii Munangagwa? Iwe kushayiwa kana basa, kugara mumasitsi mwomuno kuuraya vanhu, kushayiwa ikoko, kushayiwa zvokuita, kushayiwa basa. Wadi kuchitsvaga bato rinotungamirira nyika zvakanaka kuti wano basa wano kushanda, kwete zvokuuraya vanhu izvi. Dzidzai, muchakapusa nanhasi. Munokundwa nanhu kuno mumaruzevha, munozevha vangwara mazuvano, asi munogara munezvi munogara muHarare, kushandiswa kuuraya vanhu manje muchapera.
Pastudio 7 apa mamukasi, nangu dangotaura pamusoro pamugwadi uyu anotaurisa tafadzwa mugwadi. Asaona sekuti munhu anongourawa kunge huku zve, havasati vatanga kupera kunyatsime huku, regai vapere chaizvo chaizvo kusvika vadzikama. Azive kuti Zimbabwe ndeye vanhu vese, Zimbabwe haisi ZANUPF. Asazviudza kuti ZANUPF ndiyo yakakireta Zimbabwe. Mwari ndiye muridzi wenyika, uyezve nyika vanhu futi. Vanhu vacho tisu, hatingourayiwo kunge hukuka. Mugwadi uyu ngaataure kwaaswerawo, kwete ngohumana kwaasina kuswera. Nyika ndeye vanhu, achaitonga chamisa vasingadi vachida. Chamisa azive kuAmerica.
Ya mamukase, mamukase, mukoma Tanonoka, mukoma Blessing namukoma Joe, ngakandemire and odzi makanditeerera. Ndafara zvikuru kuziva kuti Zeki yakagara pasi naMonzora vakazviona kuti vanga vachitambisa maresources enyika, vachiramba vachitinhira vanhu kunyika kumabyelection, vachiziva havo kuti vanhu havavadi. Saka vakazogara pasi vakabvumirana kuti hano hazvishandi, chinonzi siya mukoma wangu ndo chiri mumaoko. Saka kutambisa kwavanga vachiita maresources, kwavanga vachiita vachidzinga vanhu taichikumbira kuti pariyamendi dai achigara pasi yazviona kuti Monzora nezeki naJulai mwe vari kutambisa maresources enyika mari haina nyika ngava vari pise pakuita kwavanga vachiita kwechikiribidi kusina basa kusina zvakunoshanda vabhadhare mari idzodzo dzanga dzisafiwa nehurumende nenyika vachiinda mumabyelection zvinhu zvavanoziva kuti vanhu havavadi.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica. Pamusangano wenyika dzeAmerica weSummit of the Americas wakaitwa muguta reAmerica reLos Angeles, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezvechirongwa chitsva chemushandira pamwe munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica chinonzi America's Partnership for Economic Prosperity. VaBiden vakati chirongwa ichi chichabetsera munyaya dzezveupfumi hwenyika dzeAmerica kuti dzibudirire dzichibva zasi zvichidzikira kwete kubva kumusoro dzichidzika. VaBiden vakati nyika dzeAmerica dzinofanirwa kumisa kutambudzika kwevarombo kana pakaitika matambudziko ivo vasina mikana yekuzvibatsira kubuda mumatambudziko aya uye kuti vakwanise kuvagadzirira kurwisana nerimwe dambudziko ringaitika ramangwana. VaBiden vakati nyika dzenharaunda yeAmerica dzinofanirwa kushanda pamwe chete kuti kudzidzana kwadzo kubudise nzira dzinobatsira panenge paitika njodzi huru, vachiti mushandira pamwe uyu uchaunza zvitsva nekubatsira hurumende idzi kuti dziitire vanhu vadzo zvakawanda. VaBiden vakati vanhu kwese kwese vanotarisira hurumende dzavo kuvapa rubatsiro nekuvagadzirira mabasa anovapa mihoro yakanaka nekuendesa vana vavo kuchikoro, kuchengetedza nzvimbo dzavanogara kuti ivo nemhuri dzavo vagare vakafara mudzimba dzavo uye umwe neumwe achiziva kuti ane kodzero dzake dzinokosheswa. Kubatsira hurumende nevanhu vari munharaunda yeAmerica iyi, VaBiden vakakurudzira kupindudzwa kwemitemo yemabhanga anoshanda munharaunda iyi kana kuti Inter-American Development Bank Group uye kuwedzera mari yokukuretesa mabhizimisi akazvimirira. Nyika dzemushandira pamwe idzi dzicharwisavo zvemamiriro ekunze, VaBiden vachiti kana vakanzwa nyaya yemamiriro ekunze vanobva vafunga zvemabasa akanaka uye ane mihoro mikuru ayo achabatsira kuti nyika dzitange kushandisa simba remagetsi anobva kuzuva uye asvingasvibisi nyika. VaBiden vakati hapana chikonzero chekuti nyika dzekumadokero dzisava dzakachengeteka, dzisabudirira uye kuti dzisava neutongi hwejekerere. VaBiden vakati zvose zvinodiwa munyika idzi zviripo, kusanganisa vanhu vane pfungwa dzakadzika uye vanoda kushanda, vachiti nyika dzemunharaunda iyi dzakazvipira kushanda pamwe chete sezvo vari vanhu vamwe chete. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro pemushandira pamwe wenyika dzemunharaunda yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anonzi akamisa musangano wepagore wePremier Service Medical Aid Society waifanirwa kuitwa nezuro mune imwe hotera muHarare. Mutengo wechingwa unotarisirwa kukwidzwa zvakare mushure mekukwidzwa nehurumende kwemutengo wegorosi. Amai Ketanji Brown Jackson nezuro vakava mudzimai wechitemo yokutanga kuva jaji wedare reUnited States Supreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.